Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero yakanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi kuri musi wemuvhuro ndira Asia 2024. Makateerera kuStudio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC mchiti ezvinoizviri muchirongwa chedu chanhasi. Mukuru wevatongi vemata remunyika kana kuti Chief Justice Luke Malaba vaparura zviri pamutemo kushanda kwemata regore rino vachiti vatongi vemunyika vari kuita basa nemazvo. Asi sangano reCato Institute remuAmerica raburitsa gwaro rinonzi The Human Rights Freedom Index 2023 umo riri kuti panyika dzose dzekuita mhembe kweAfrica, Zimbabwe ndiyo iri pamberi pakumbunyikidza kodzero dzevanhu. Tichatarisa nezvemitambo yeAfrica Nations Cup iri kutanga nemusi wemugovera kuIvory Coast. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano reCato Institute remuAmerica raburitsa gwaro rinonzi The Human Rights Freedom Index riri kutarisa zvakaitika mugore richangopera ra2023 riri kuburitsawo ongororo yekuti panyika dzose dzekuita mhembe kweAfrica, Zimbabwe ndiyo iri pamberi pakumbunyikidza kodzero dzevanhu. MuAfrica, Zimbabwe inonzi iri pamberi kutokunda nyika dziri kutongwa nemauto akapidigura hurumende dzakaita seNiger neGabon. Sangano iri rinotarisa kutevedzerwa kwemitemo, kubvumidzwa kwevanhu kutaura zvavanofunga, upfumi nezvimwe. Asi nyaya dzekupambwa nekuitwa kafira mberi kuvanopikisa dzakawedzera mugore rapera ndiko kuronzi kuri kupawo kuti Zimbabwe ionekwe senyika isingateedzere mutemo. Taedza kubata gurukota rinoona nezvemitemo vaziyambi ziyambi kuti tinzwe divi ravo pagwaro iri, asi vanga vasiri kudaira nare mbozha yavo. Asi vambenge vataurawo masikati neStudio 7 vachiti Zimbabwe inoteedzera mutemo uye matare akasununguka. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata vakafanobata chigaro chemukuru wesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum vaWilbert Mandinde.
Mushure nekongorora marizausa apiwai, marizausa ayanotarisa chokwadi chemamiriro ekodzero dzevanhu muZimbabwe mugore ra2023. Hapana chitsva, hapana chatakaona chakasanduka for the better. Kana paine chakachinja, takaona zvinhu zvichidzokera kumashure.
Mungapa muenzaniso here ipapo vaMandinde?
Nanhasi mukupera kwegore takasangana nenyaya dzekuti vanhu vachiri kungotapwa. Vatapi venhau vanoshungurudzwa zvikuru, ava vanoshanda kumapepa anenge akazvimirira ega, vemapauka anenge anopikisa maopposition political parties, nanhasi vanotadziswa kuita misangano yavo, vanosungwa. Ona izvozvo vasikala vaane makore, vaane mazuva anodarika mazana matanhatu 600 days vari muusungwa. Wotarisa zvese izvozvi unotoona kuti chokwadi zvinhu zvakaomera vana veZimbabwe. Takaita sarudzo mugore ra2023 dzakanga dzisina kuchena zvachose. So unoti ukatarisa pese ipapo zvinhu zviya zviya zvaunotoona kuti hachokwadi, marizausa ari kutaurwa aya internationally aiwa anoenderana nezvatiri kuona munyika.
Tichitarisawo iro gore rino ra2024, zvii zvamuri kushuvirawo sevanhu vanorwira kodzero dzevanhu?
Shungu dzedu sevanhu veZimbabwe ndedzekuti a situation yedu in terms of observance of human rights will improve. Asi izvi chete zvinotoda kana avo vane political will power vachido kutipo kodzero dzedu vachichengetedza mutemo togara tichema zvikuru nenyaya dzakatarudzwa mapurisa kuti uya calling upon mapurisa kuti vave vanorespecta marights evanhu vava vanoita a professional police force and nanhasi zvinhu zvatiri kutarisira izvozvozvo
pane tariro here kuti zvinhu zvichachinja
hati kumboona anything chiri kuratidza kuti izvo zvichava conducive zvichave possible kuti situation improve kunze kwekutenge kwaitika minana chaiyo
vakafanobata chigaro chemukuru wesangano reZimbabwe Human Rights and Youth Forum vaWilbert Mandinde vachitaura vari parunare muHarare. Vabereki vakawanda vari kuita chipatapata kuti vana vadzokere kuzvikoro kutanga mangwana, asi vari kuchema-chema nenyaya yekuti mari dzechikoro dzakawedzerwa zvakanyanya. Vamwe vana vari muzvikoro zveboarding vakatoenda kuchikoro kutanga nezuro. Vachitaura neStudio 7 mutauriri mubazi rezvedzidzo vataungana ndoro vakati zvikoro hazvifaniri kungowedzera mari zvisina kupuwa mvumo nebazi ravo. Ngatinzweiwo mashoko avo nhasi vachitaura nezvekuvhurwa kwezvikoro.
Makorokoto negore dzvara 2024 ratiri kunzwa kufara isu sebazi reprimary nesecondary education takatarisira kuti mangwana musi wechipiri 9 ndira 2024 vana vese vakagadzira kuenda kuzvikoro uye varayiridzi vose vakagadzira kuenda kuzvikoro vari kunzwa kufara uye vanonzwa manyukunyuku wekuti vari kundowana dzidzo yemhando yepamusorosoro. Varayiridzi vedu vari kufara zvikuru nemubhadharo wavari kuwana zvinova zvinoratidzika nekuwanda kwavari kuita vachiuya kupublic service commission vachida kuwana basa vaya vanenge vakapedza tikona vari kuda kuuya vachizodzidzisa vachibatsira navo nehurumende nekuti vanoziva kuti mubhadharo uri kupiwa nehurumende mubhadharo une chiremerera.
Ayo mashoko emutauriri webazi rezvedzidzo yepasi vataungana ndoro. Asi sezvo tichitemawo tisina divira takarerekera, Ivan Zininga weStudio 7 abata munyori mukuru werimwe sangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vaRobson Chere.
Gadziriro yekuvhurwa kwezvikoro iri kuitwa muzuva ranhasi pamwe nemangwana apo vabereki vari kumanyamanya pamwe chetezve nevana vari mubishi kuda kuti vagadzirire kudzokera kuchikoro. Isu sesangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe tine tarisirowo yatinayo maererano negadziriro dzekudzokerera kuzvikoro muzuva ranhasi nemangwana.
Tarisiro dzamunotaura nezvadzo apa ndedzipi vachere vateereri vangade kunzwisisa ipapo?
Chekutanga, tarisiro yedu ndeyemihoro yevarayiridzi iyo yatagara tichitaura kuti mihoro yevarayiridzi mihoro mishomanini tichitarisawo kukwira kwaita zvinhu uye tichitarisa nyaya yemitero yatinoti mataxes anova agara aripo nemamwe akaintrodhuswa negurukota rinoona nezvemari ari kutanga mumwedzi uno.
Mabata nyaya yekuwedzerwa kwemihoro minotambirana sei neurongwa huripo imiwo sesangano? Zvii zvamuri kuitawo maringe nenyaya idzodzidzi?
Kuwedzerwa kwemihoro iyi kuchaita kuti zvekare tiwedzere kutambura isitagara tanga tiri munhamo nemihoro mishomanini yatagara tichitambira. Nokudaro isu sesangano rekumaruwa rinomira varayidzi vekumaruwa takaita musangano wechimbi chimbi nemusuwe chishanu svondo rapera tikanyorera tsamba kumakurukota maministri ese anoona nezvemari pamwe nezvedzidzo iyo yavakatambira tichiti sevarayiridzi tiri kuda muhoro inokwanisa kuita $1,260 inova minimum salary yatiri kutarisira munguva ino yekukwira kwezvinhu.
Mari yamunotaura iyi vachere munoona seinokwanisika here muZimbabwe tichitarisa mamiriro akaita zvinhu munyika?
Tika wana marino kwa neta 1260 United States dollars sema salaries edu warairizi wano kwa sange wachizokera kushikoro shaka kwa na uye wachikwa sange wachizo wano ocho uwiri
wachere ngati tariseo zine shikoro tanzwa shato tanga kufura kupani sondo vikuma boarding nasi waenda wangwani endo mangbana shaka mira seyu kushikoro kupanye kufamba kwevana kuzokera kushikoro
tika tarisa wana wachinji awanonge wachitokuwa nisa kunge wachigadzira kuzokera kushikoro na asu nyanya wema boarding nenye kuti zhukuta za kusabere kimari ili kutuwa neta kuti wana wanga wachizokera kushikoro izo zishaka nganisa awana zinoa zinochikora bumbiro redure mtemo rino pa section 75 mwela za kuti urumende ndio inofana nge ichibadara wana ya tuloti state funded basic education.
Abo hango ari mnyori mkuru mrimwe sangano runomira varairizi re Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe va Robson Chere vachitaura habari parunare muharare na Ivan Zininga we Studio 7. Imwe nyanzvi munyadzi zveupfumi muzvinafundo Steve Hanke vekuAmerica vachinyora padandemutande ravo reX yaimbonzi Twitter vanoti Zimbabwe ndiyo nyika pasi rose inodhura zvinhu zvakanyanyisa kana kuti ine high inflation. Izvi zviri kuuya apo gore ra2024 ratanga zvakaipa kune vanhu vakawanda munyika sezvo mitengo yezvinhu yatanga kuita chamuramba mhuru zvichitevera kukwidzwa kwemitero nebazi rezvemari. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vanoti kukwidza mitero ndiyo nzira chete yekuti hurumende ikwanise kuwana mari inodiwa kupa mapazi ayo akasiyana-siyana mubudget. Izvi zvinotevera mashoko ekuti gore rino mvura haisi kutarisirwa kuti ichanaya zvakanaka uyewo zvichinzi zvicherwa zvakawanda hazvisi kutengeswa nemari yakawanda pamusika yekunze. Mugozeya nezvenyaya iyi Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara.
Chakutanga chakakosha ndechekuti tijekesa kuti value ye currency yega yega kusanganisira Zimbabwe dollar ino determinewa nemitengo yezvinhu munyika imomo. Kana mu economy mine inflation zvinjuru kukwira zvinoderedza simba remari. Zvaderedza simba remari zvinoita kuti zvakareven simba remari tichienzanisa nemari dzekunze ma United States dollars o mari yekuAmerica ma United States dollars. Rinodererawo pane tikainonzi depreciation ndoza tatu zvakanyanya kuitika gorapera.
Izvi zvinobata mari nenzira dzipi?
Takaona Zimbabwe dollar ichi depreciate zvakanyanya especially on the informal market or parallel market or black market but nongokonzerwa nekukwira kune kuchiita zvinhu in Zim dollar terms zvinoderedza simba remari zvinoderedza zvinoitawo zvakaroti exchange rate it depreciate nokuti nitenge zvinhu yakakwira value yemari yakaderera pana munhu achada kunyanya kushandisa mari iyoyo. Sa inflation yanga ichiitika especially in Zim dollar terms yanga ichiita kuti vanhu vakawanda vasade kunyanya kuva nechekuita nemaZimbabwe dollars. Saka zvinoramba zvichiita kuti demand yema United States dollars inoramba ichikwira nokukwira kwedemand yema United States dollars ndokuderero zvakare kwe mari yemuno.
Saka chimiro chiripo panyaya dzezveupfumi munyika mungachitsanangura muchiti kudii kuti munhu wese achinzwisise?
Tobedzira ta atinoti muchirungu a vicious cycle kuti zvinhu zviri kukwira mari iri kuderera vanhu vari kuruza vari kurasikirwa neconfidence mumari vopedzera vakudimanda kubadharwa kana kudimanda kutransacta or even kuta store value in United States dollars. I think ndo zvazvirungu itika izvozvo.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7.
Direct from Washington, the voice of America.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Israel inoti yarwisa nzvimbo dzakawanda mudunhu reGaza. Izvi zviri kuitika panguva iyo gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAnthony Blinken vari kutarisirwa kusvika munyika iyi. VaBlinken vari kutarisirwa kutaura neIsrael kuti isauraye vanhu vasinei nezvehondo iyi painenge ichirwisa muGaza. Bazi rinoona nezveutano muGaza rinoti pane vanhu vafa vanodarika zviuru makumi maviri nemaviri, vakawanda vacho vana nemadzimai. VaBlinken vari kutarisirwawo kuti vakurudzire kuti Israel isanyandura nezvakare nedzimwe nyika dzemudunhu reMiddle East, zvinozopa kuti hondo iyi irambe ichipararira. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, Pope Francis anasi vatura mashoko vachikurudzira kuti kodzero dzevapoteri muAfrica dziremekedzwe, uyewo kunyangwe vasina kudoma nyika kana vatungamiri nemazita, vataura vashora zvikuru nyaya dzekupidigurwa kwehurumende, vakashorawo vatungamiri venyika dzemuAfrica vakawanda vari kubirira sarudzo vachiitawo zveuori uye nyaya dzemhirizhonga. Mukuru wevatongi vematare munyika kana kuti Chief Justice vaLuke Malaba anasi vaparura zviri pamutemo kushanda kwematare gore rino, vachiti vatongi munyika vari kuita basa nemazvo kunyangwe hazvo vanopikisa vachiti matare anoshanda akarerekera divi rimwe chete. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
VaMalava vati matare ese epamusoro neamagistrate ari kushanda zvakanaka kusiya kwematare anono nezvavashandi ayo vati anoda kugadziriswa.
Engagement with the senior guards of the labor court with a view to have the performance of that court improved will be undertaken immediately. The magistrates' courts also performed very well.
Tichataura nemutongi mukuru wedare iri kuti rishande zvakanaka. Matare amagistrate akashandawo zvakanaka chose.
Vashora kuvhundutsirwa nekuchishidzirwa kwavanoti kuri kuitwa vatongi vachiti zvinosuwisa kuti izvi zvaitwa nevanhu vanosanganisira magwe. Vati zvakakosha kuti matare vanhuwo zvavo nehurumende varemekedze bumbiro remutemo wenyika, vachiti izvi zvinoita kuti munyika muve nerunyararo. Gweta muzvare Fadzai Mahere vanova zvakare nhengo yebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vachimirira Mount Pleasant mudare reparamende, vati vanotarisira kuti kodzero dzevanhu dzichatevedzwa sekutaurwa kwazvaitwa navaMalava.
Tichitarisa zvataurwa na Honorable Chief Justice isusu tinoziva kuti kodzero yemunhu umwe noumwe ndeyekutongwa achibva kumba, nokuti munhu wese anonzi ari innocent haana mhosva kusvikira akonvictwa kana kuti aonekwa ane mhosva. Isusu chatinoziva kuti Honorable Justice Kalava vasapabatwa nemhosva pamutemo, saka kodzero yavo yekutongwa vachibva kumba inofanira kuremekedzwa.
Sachigaro vesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaPeter Mutasa vaudza Studio 7 kuti kunyunyuta kwemagweta neveruzhinji pamusoro pemashandiro matare munyika kunoratidza kuti zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka. Vati nyaya yavasikala inonyadzisa matare uye anofanira kugadzirisa nyaya iyi.
Zvinonyadzisa Chief Justice ngavagadzirise kunyunyuta kuripo. Tikatarisa vanhu vari kumbunyikidzwa mazuva ano, munhu wese angotaura zvisingafadzi hurumende ari kuendeswa kumatare, nekuti hurumende inoziva kuti kumatare ikoko hakubudi zvakanaka. Vari kuti munhu anozopuwa anozodza ahwina kuhaiko asanenge atoseva mwedzi yakawanda ari kurimani.
Asi sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvemutemo zvakare vari nhengo yeZANU PF vaEnergy Mutodi vaudza Studio 7 kuti vafara nemashoko avaMalava, vachiti zviri pachena kuti vanoda kuti nyika itevedze mutemo. Panyaya yavasikala vamutodi vati.
Isisi ma members of parliament tinotera mutemo we separation of powers kuti tinogadzira mutemo teni we judiciary watch interpreta mutemo saka nyaya dzavasikala tinodaira kuti dziri mukati akwanisa kunge dzichipedzwa nezvimera nemutemo.
Gurukota rinoona nezvemutemo vaziyambi ziyambi vaudza Studio 7 kuti vamalava vataura pachena kuti Matare haana divi raanorerekera. Vati avo vari kugunun'una nenyaya yavasikala vanhu vari kuda kuti Matare atonge nyaya sekuda kwavo.
Nyaya yavasikala ndo nyaya dzanga dzichitaurwa naChief Justice muspeech yavo dema vateereresa kuti kana uchienda kumataredzi mhosva enda enda uine tarisiro yekuti nyaya iitwe zvine nduramo, usingatarisire kuti zvako zvaunoda zvisirizvo zviri kuenderera nyaya ndizvo zvinosungirwa kunge zvichibuda. Saka avo vari kuti Matare haasi kuita vane zvavaida kuti zvinge zvichiitwa neMatare, asi Matare ari kuita nyaya senyaya.
Mutungamiri wesangano remagweta munyika Rainbow Society of Zimbabwe amai Rumbidzai Matambo vatiwo zvakakosha kuti vatongi nemagweta varemekedzane pabasa.
Panga paine zvipingaidzo zvakati wandei zvaiita kuti basa risanyatsofamba zvakanaka, saka takatoshanda chaizvo nesimba kuti titi magweta akwanise kuunza nezvichemo zvavo kujudicial service commission. Vakauyawo vakataura nesu magweta vakaedza kutionesane paikwanisa kugadzirisa.
Vamalava vatiwo vanofara chose kuti vaparirwa kushanda kweMatare gore rino apo nyika yave nemakore gumi yave nebumbiro remutemo idzva. Vatiwo komisheni yeMatare edzimhosva yeJudicial Services Commission iri kuedzana pose painokwanisa kuona kuti nzvimbo dzese munyika dzave neMatare uye kuti vatongi vese varambe vachisimudzirwa ruzivo rwavo pabasa kuti vaite basa nemazvo. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Godwin Mangucha.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveutano, Dr. Simbiso Ranga vanoti zvakakosha kuti hurumende ikoshese kudzivirirwa kwekupararira kwechirwere chekorera munyika, kana kuti itoitwa state of emergency. Chirwere ichi chakatanga kupararira gore rapera muna kukadzi kuchegutu, asi kusvika pari zvino chabata vanhu vakawanda uye hachisi kupera. Africa Center for Diseases Control inoti Zimbabwe iri pakati penyika gumi nesere pasi rose dziri kutatarika kupedza dambudziko iri. Ngatinzwei hurukuro yataita naDr. Ranga.
Chandingataura ndechekuti kolera iri kuramba iri kupararira muZimbabwe nokuti hatisi kuita maefforts akakwana kuti tidzivirire kupararira kwekorera. Nenguva ino iyi yekunaya kwemvura, mvura yakachakatira, asi mvura iyoyo imwe inokwanisa kunge ine utachiwana hwekorera. Saka chatinenge tichitarisira ndechekuti vanhu vashande pamwe chete kuitira kuti korera isaramba ichipararira mudzimba nomuzvikoro kana kumabasa. Saka ndinoona sekuti hurumende, central government nemalocal authorities, they should be doing more kuitira kuti chirwere chisaramba chichipararira.
Mataura kuti nguva yemvura pane dambudziko rakakura, munganyatsotsanangura kuti zvinenge zvichifamba sei, chinopararira sei zvakanyanya?
Chinenge chichiitika ndechekuti mvura iya ichiyerera imwe inenge ine utachiwana, vanhu vakashandisa mvura iyoyo kubika, kugeza, kana kusuka mafruits aya, mamichero yavanenge vachitenga kumamisika, inenge inokwanisa kunge mvura ine utachiwana. Saka vakadya nokumwa mvura nechikafu chine utachiwana, zvinobva zvaita kuti korera iparare. Taenzwa kuti kuri kuita mafloods in some parts of Zimbabwe kunana Harare nedzimwe nzvimbo dzakadaro. Vana vechikoro vanenge vachitamba mvura iya nezvimwe zvakawanda zvinokonzeresa kuti korera ikwanise kuramba ichipararira. Saka chatinofunga kuti chiitwe ndechekuti tinofanira kutora this cholera outbreak seriously, nokuti yavapo kwemwedzi yati wandei, I think kubva kuna na August last year uko, iye zvino tava muna January 2024. So I think much more needs to be done.
Tiri kuonawo kuti zvikoro zviri kuvhurwa kutanga mangwana, kunyange vamwe vekumabhoarding vatodzokera kuzvikoro. Hakuna dambudziko here rinogona kutanga zvakarewo?
I think nema mirira akaita zvinhu my brother it will be a miracle kuti kutaita ma outbreaks nezvimwe zvikoro nenyaya yekuti mvura yakachena inenge yakachena haisi kuwanikwa kunzvimbo dzese uyezve I'm not sure kuti zvikoro zvese zviri well equipped kuti zvimanage this cholera outbreak. Chandaikurudzira ndechekuti dei kwaitwa like a cholera task force inenge ichishanda kuti ishande nema different authorities zvinoshanganisira vezvikoro, maclinic, machurch, iwaya malocal authorities. Kuri kuvhurwa zvikoro ikoko tikurumidze kuona kunenge kwatanga outbreak, kurumidzwe ita attended to before it becomes a big problem in that school or community.
Saka munhu angaziva sei kuti abatwa nechirwere chekorera, Dr. Ranga?
Chirwere chekorera chino manifesta nema symptoms atinotiwa magastrointestinal symptoms. Aya anosanganisira kurutsa, kuita mudumbu, manyoka, sometimes kudziya muviri kana fever. Kana chikange chaenderera vanhu vaita manyoka akawanda, vamwe vanokwanisa kuzopererwa nesimba, vamwe chizoita atinotiyo confusion, nokuti blood pressure inenge yaderera. So ndoo mamwe masymptoms uyezve kazhinji vanhu vanenge vaita in contact nemunhu ane cholera kana vaita access kumvura kana chikafu chiri contaminated necholera.
Dr. Simbiso Ranga Nyanzvi, munyaya dzezveutano, vachitaura vari parunare kunorth Carolina muno muAmerica. Munhau dzemitambo, nemusi wemugovera makwikwi emukombe weAfrica Nations Cup ari kutanga kuIvory Coast. Pamutambo wekutanga, Ivory Coast iri kutamba neGuinea Bissau munhandara yeAlassane Ouattara muAbidjan. Asi vanhu vakawanda vari kutevera mitambo iyi vanoti vari kuda kuona kuti ndevapi vatambi vachanwisa zvibodzwa zvakawanda kumakundano aya, sezvo kuine shasha dzekunwisa nekurova mambure dzinosanganisira Mo Salah wekuEgypt, Victor Osime wekuNigeria uyewo Sadio Mane wekuSenegal. Asi ndeupi mutambi anganwise kudarika vamwe vose? Kupindura mbunzo uyu, Tabata akambotambira zvikwata zvemupremier soccer league zvinoti Caps neBaimo Momoyo.
Tine iya tinoti krimu chaiyo. Tinovakomana vanokwanisa kutamba kunyika kwavo uye vachikwanisa kutamba kumaklabhu kwavo. Kukata saVincent Abubakar anova captain weCameroon. Ndiye akanga zvakare ari top goal scorer last edition yeNations Cup. Ngomana iye ndinodaira kuti gore rino zvakare achange achikwikwidza nekuti anokwanisa kumira pakanaka nguva dzose uyezve vamwe vake vanotamba navo vanomunzwisisa. Then itoya pane mukomana anotambira Guinea anonzi Seu Jires ari kugovesa chaizvo kuGermany uko. Handinyatsoziva hangu kuti anogona kuzotamba sezvaanoita here ari kuclub kwake kuStuttgart kana kuGuinea. But panyaya yekutamba zvakanaka mumazuva apera aya, ya, mukomana ari kuona gedhi iyeyo.
Ko vakomana vagara vachishura mara vana Sadio Mane, ana Mo Salah nevamwe?
Ukatarisa mukomana Sadio Mane kuSenegal, uyu mukomana anotozikanwa ende nguva yese yaanotamba kuSenegal vanenge vakatomutarisira uye havarasise, akasamwisa anocreata. Then kouya wedu Mohamed Salah, mukomana wepaLiverpool. Mukomana uyu ndofunga makangoona zvaakasiya aita asati auya kuNations Cup. Fomu yacho yaainayo yakanyanyisa. Dambudziko rinozongoita timu yake nderekuti haitambe zvakanaka zvakanyanyonaka kana kuri kuNations Cup. Ikakwanisa kubuda mugurupu ravo, ndinodaira kuti mukomana iyi anenge aripo achikwikwidza chaizvo. Then inini wandinofungira zvangu kuti achakurira vamwe vese ndi Victor Osimhen weNigeria.
Nechikonzero chei?
Mukomana uyu ndakatoona ini kuti fomu yake haisiyani kana ari kuclub Napoli kana kuti ari kunational team. Akangouya kunational team anongotamba sezvaanoita kuNapoli. Ende chinonyanyofadza patimu yeNigeria ndechekuti vamwe vanotamba navo vanomunzwisisa uyezve vanomutemba. Saka ndinoti pavatambi vese variko, Victor Osimhen ndiye achaita number one. Kana ana Mohamed Salah vakapfuura mugurupu ravaine Ghana iro, ndinoona Mohamed Salah achazopa makwikwi chaizvo akanyanya kuna Victor Osimhen.
tinotenda momoyo tasvika kumagumo echirongwa chedu. Musatanganiwe live talk, tiri kutaura nezvekuvhurwa kwezvikoro. Ini ndini Blessings Willu, ndokusiyana mina Gibbs Dube, munaudze isindebele.
Ya, kolega nemba yakadiklewa ya emergency.